Zvekwata izvi zvaita mangange 0-0 mumutambo uyo Zimbabwe yangaifanira kukunda kuti ipavise nzira yayo yekuenda kumafinari e-2022 World Cup. Kunyange yazvo yatambisa vatambi vayo vane mukurumbira saKnowledge Msona, Tino Kadewere, Marshall Munetsi naKama Billiard, Zimbabwe yatatarika zvinotyisa ndokutora point imwe chete chete panzvimbo yeese matatu. Vaona mutambo uyu vanoti Zimbabwe haifanire kuchema vatambi vanomwe vasina kuuya kubva kuEngland, nekuti South Africa yavatamba nayo yanga ichiroveka zviri nyore. Muteveri wechikwata ichi vasimba imahachi vari kushaya kuti chii chaicho chaita kuti maWarriors atatarike zvakadai.
Zimbabwe ndize muchi munyama here, mishonga here kana chii? Zvarambe.
MaWarriors nebafana bafana vagovana pointi mugungano rezvikwata zvina iro rinosanganisirawo Ghana neEthiopia idzo dziri kusangana manheru ano. Asi vakawanda vasara vaine mubvunzo kuti kana Zimbabwe itadza kukunda South Africa yakazara vatambi vechidiki, vachakundawo chikwata chepi? Mumwe wevararidzi veHarare City, Fungai Tostao Kwashi, anoti Zimbabwe inofanira kuita gadziriro yakasimba kana ichida kubudirira mugungano iri.
Vakuru vebhora redu ngavaronge mafriendlies. Timi jaire kutamba yese, timi jaire kubatana, timi ende kune cohesion. Prepare to fail or fail to prepare. Makasaronga zvakanaka zvinhu zvinga zvifambi.
Mutambo uyu wanga uri wekutanga Benjani Mwariwari achigara pabonde semumwe wevatevedzeri vemurairidzi weMaWarriors. Zimbabwe iri kusangana neEthiopia musi wechipiri svondo rinouya, zuva rimwe chetero Ghana iri kushanyira South Africa. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.